Gweta reveritas, va dark quartered, va udzadare redzimhosva kuti ZBC neHerald dziri kutyora chikamu sikisiti wani chebumbiro remutemo enyika, icho chinosungira masangano enhau ari pasi pehurumende kupamikana yakaenzana kumapato ose zvematongerwo enyika.
So basically the nature of the case is we're seeking to enforce section 61 subsection 4
kuti section 61 subsection 4 yebumbiro remutemo enyika kuti ritevedzere nemasangano enhau aya iyo inoti inofanira kusava nedivi ravakarerekera uye vanofanira kuva kupamukana yakanzana kuvanhu vose vane pfungwa dzakasiyana-siyana mukubudisa nhau dzavo. Iyi ikodzero yemunhu wese iri mumutemo, saka tiri kutevera kuti ava vanomboti havasi vehurumende asi ivo vari vanofanira kutevedzera mutemo uyu. Zvese zvichabuda mudare hatingazvitauri, tamira kuti mutongi atipe mutongo.
Vakotati vaudza dare kuti munguva yesarudzo gore rapera ZANU-PF ndiyo yakawana nguva yakakurisa munhepfenyuro yeZBC uye mubepanhau reHerald zvichienzaniswa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mumapepa ari mudare, ZBC ndiyo yaita yekutanga inofanira kupindura zvairi kupomerwa neVectors uye Herald iri yechipiri. Vachipikisa mashoko avakotati, gweta reZBC vaEvans Moyo varamba mhosva iyi vachiti nhepfenyuro yavo iri kuita basa rayo nemazvo uye inotepfenyura nhau zvakaenzana pasina kutsigira rimwe divi.
Position yedu setakamira ZBC ndeyekuti ZBC haina chakakanganisa. Hauye kudare kana zvichinge pasina chakanganisa. Saka pakuona kuti ndiko kuti hapana chaisa panhepfenyuro yedare chinotaridza pasina chakakanganiswa neZBC. Saka court haiite on feelings, inoita on evidence. Saka position ndeyekuti hapana evidence yekuti tine zvatakakanganisa zvingaite kuti vangauya kudare vachitsvaga.
Saka munoimba here kuti dare chapamutongo unoenderana nezvamuri
kutaura? Tinotarisira sekudare.
Asi Herald haina kutumira magweta kuitira kuti imirirwe mudare mushure mekunge yabvuma mhosva yairi kupomerwa ikavimbisa kuti ichagadzira maburitsiro aichaita nyaya dzayo. VeVectors vakaendesawo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZECI mudare pamwe nesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe asi yazovabvisa panyaya idzi mushure mekuona kuti vange vasinei nenyaya iyi. Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati vachapa mutongo wavo munguva pfupi inotevera uye vachazivisa magweta evanga ari mudare zuva ravachapa mutongo wavo. Ndakamira 7 Masvingo, Dini Kandi Maramba.